manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 6, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inodoma komiti ine nhengo 13 ichange ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi iyo ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu richashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report. Muri dzinokwana makumi matatu neshanu dzaishanda papurazi remupamba kumwenezi mudunhu remasvingo dzakasara dzisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kunzi inhengo dzebato rezano PF. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ronyorera gurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma komiti ine nhengo 13 ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganho yematunhu ichashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report uye komiti iyo change ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa13 mwedzi uno. Vakafanobata chigaro chemutauriri wedare reNational Assembly Dr. Tatenda Mavetera vazivisa kuti Committee of Standing Rules and Orders yadoma nhengo idzi kubva kumapato ose ari muparamende mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vatura gwaro repreliminary delimitation report kumatare eNational Assembly neSenate. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzinosanganisira Senator Tsitsi Muzenda, vaKenneth Musani, Amai Chido Madiwa nava Dexter Nduna vabva kubatorezano PF, va Douglas Monzora nava Deft Tekeshe vabva ku MDC, nava Anele Ndevele nava Prince Dubeko Siwanda vabva ku Citizens Coalition for Change. Zvichitevera kuturwa kwegwaro iri mudare nhasi, vatogarepi vabva vakumbira dare iri kuti riumbe komiti iyi kuti inzvere gwaro iri risati razeiwa nenhengo dzese dzematare eNational Assembly musi wa17 na18 mwedzi uno. Izvi zvatambirwa nenhengo dzese dzeparamende asi dzati dzanga dzisiri kufara kuti gwaro radzatumirwa padande mutande ranga risina zvinhu zvakakwana. Nhengo kubva kumapato anopikisa dzati dzinodawo gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu pamwe negwaro zvakabuda mukuverengwa kwevanhu recensus kuti dzikwanise kunzwisisa kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazvifambisa sei payakatara miganhu yematunhu ekuvhotesa. Asi Dr. Mavetera vati izvi ndizvo zvinofanira kubuda pachazeiwa gwaro iri musi wa17 na18 mwedzi uno. Zvichakadai vachitaura mushure memusangano waitwa muparamende nhasi vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaDeft Tekeshe vati vanofara kuva nhengo yekomiti ichanzvera gwaro iri risati razeiwa mumatare eNational Assembly neSenate. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti vatambira gwaro raturwa nhasi iri uye vave kuriongorora vasati vazivisa pavamire sebato. Pavabvunzwa vabiti kuti vachaita sei sebato kana vasina kufara negwaro iri ivo vati havasi kuda kusvika ikoko vasati vaongorora gwaro iri. imwe nengo ye ad hoc committee iyi vaDexter Nduna veZANU PF vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuve nengo yecommittee ichaongorora kuti gwaro iri roshandiswa musarudzo dzegore rino here kana kuti kwete. Vanoti vachaongorora kuti mutemo wakatevedzwa here apo Zimbabwe Electoral Commission yakagadzira gwaro iri. Komiti yavatogare pii ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa 13 mwedzi uno, uye matare National Assembly ne Senate achaziya gwaro iri musi wa 17 na 18 mwedzi uno, paramende ichizotumira zvinenge zvabuda muhurukuro dzayo kumutungamiri wenyika musi wa 19 avo vanofanira kuzozvisvitsa kuzek. Pasi pemutemo wenyika, zek inosungirwa kuti inge yatambira nekunzvera zvese izvi isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa 28 mwedzi uno. Kana izvi zvikatadza kuitika kana kuti mapato ezvematongerwo enyika akaramba gwaro rezeki iri, zvinenge zvave kureva kuti miganho yakashandiswa musarudzo dza 2018 ndiyo ichashandiswa zvakare musarudzo dzegore rino. Miganho inoshandiswa pasarudzo inotarwa mushure memakore gumi ega ega zvichitevera kuverengwa kwevanhu munyika kana kuti national census. Gwaro repreliminary delimitation report rinoratidza kuti dunhu reHarare rave nematunhu kana kuti maconstituents makumi matatu, uyewo hapasisina matunhu akaita seWarren Park neKambuzuma. Harare yave nematunhu matsva anoti Hunyani, Churu, Budiriro North neSouth, kwozotiwo Epworth North neSouth. Masvingo yaramba ine matunhu ayo makumi maviri nematanhatu, kunyange hazvo pasisina matunhu akaita seGutu South. Zvimwe zvikuru zvabuda mugwaro rekutarwa kwematunhu iri ndezvekuti hapana munhu achabviswa panzvimbo yake yekuvhotera kunyange hazvo miganho yedunhu rake ichinge yashanduka. Mhuri dzinokwana makumi matatu neshanu dzaishanda papurazi remupapa kuMwenezi mudunhu reMasvingo dzakasara dzisisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU PF. Purazi iri raive remhuri yechichena yaishandirwa nemhuri idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chavai kugara pamene mushure mekunge varungu vadzaishandira vaShane Worth nemudzimai wavo amai Denise Worth vakabvisa papurazi ravo nemzimbe musi wa 31 December gore rapera. Mhuri yavaWorth pamwe nevashandi vayo vakabviswa papurazi apa mushure mekunge vasvitswa magwaro ekuvabvisa aibva kudare redzimhosva mushure mekugoverwa patsva kwepurazi ravo richipuwa vaWebster Cuthbert Muzara navaEmmanuel Mantipa Chiguba, avo vanonzi inhengo dzakasimba dzemusangano unotonga weZANU PF. Achitaura neStudio 7 vaWorth vanoti purazi ravo iri vakaripuwa mugore ra1989 semudyandi gere nekambani yeshuga yeTriangle shure mekuishandira kwemakore gumi. Vanoti vanorwadziwa zvikuru kurasikirwa nepurazi ravo rine mahekta makumi mana iro ravakavandudzai kwemakore makumi matatu nematatu.
Ndiwo mudyandi gere wangu, ndakagara papurazi pangu kwemakore makumi matatu nemaviri ndashandisa 140,000 ndichigadzira purazi kuita manyedziro nedzimba dzekuchengetera fertilizer nemishonga pamwe neimwe mari yakawanda. Saka rongotorwa haro pasina kana sendi, hazvisi fair.
VaWorth avo vakazvarwa pachipatara cheMasvingo General Hospital mugore ra1957 munguva yeRhodesia vanoti vakazoshandisa mari dzinopfuura zviuru mazana masere zvemadhora emari yekuAmerica kuvandudza purazi iri vachirima nzimbe dzekutengesera kambani yeTongat Hullets iyo inogaya shuga. Kutorwa kwepurazi iri kwakasiyawo vashandi vavo nemhuri dzavo vasina kwekuenda sezvo vamwe vakange vatopuwa pekuvakira misha yavo imomo. Vazhinji vakaita savatatenda mufundisi vanoti vari kugara pamhene apo vakatarisana nedambudziko rekunaiwa nemvura iyo iriko mazuva ano midziyo yavo ichiparara.
Mari yekurara mashupa hatatozviringirwa upenyu zvekuti hatitange tichingo tambudzika zvekuti hatizivi tichararama sei. Maybe tichatongozotangawo kutongorukawo kana mhasa samusoto kungoti tiwanewo kungozvifidha maybe. Pakaipa.
Vamwewo vakaita savatemba nzuve vanoti vari kututsumwa zvikuru nekuti havana kumwe kwavachawana mabasa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Ini senipandiri izvo zvakati kuomera iye zvino murungu wanga achitotibatsira apokoeshen chaiyo iye anga achitotibatsira iye zvino ndatova naisu akuzvekuvangova kutimbototiwo zvakatoperirawo pano.
Vashandi ava vanoti vana vavo vazhinji varasikirwa nedzidzo nekuti murungu wavo aivabhadharira chikoro semutendo wekushandirwa zvakanaka. Vachitaurawo nestudio 7 amai Denis Wot vanoti chinovashamisa ndechekuti vakavabvisa papurazi ravo vakauya vachitora nzimbe dzasvika dzakange dzava kutoda kutonotengeswa kuti dzigaiwe kuitwa shuga. Vakati ivo mukuru webazi rezveminda mudunhu remwenezi vaBoas Vurirai vakatsikatsika kuti sei vakatorera zvizvarwa zvenyika purazi ravakapuwa semudyandigere nekambani yavaishandira. Asi vaVurirai vati havazivi nezvenyaya iyi uye nezvemhuri yekwaWot.
Tivazivi vava, tivazivi.
Apowo mukuru webazi iri mudunhu remasvingo amai Chereti Mumera vati havana chekutaura panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rinoona nezveminda nekurimwa munyika Dr. Inchas Masuka sezvo nhara yavo yanga isingapindi. Studio 7 yatadza zvekubata vamuzara navachiguba kuti tinzwe divi ravo. Ukuwo sachigaro webato rezanupf Masvingo vaRobson Mavhenyengwa vati bato ravo hatitauri nezvenyaya dzeminda idzo dzavati dzinoitwa nebazi rehurumende rinoona nezvekurimwa nekugoverwa patsa kweminda. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wechimbichimbi wekuzeya miworo yevashandi mugore rino ra2023. Mutsamba yaro kugurukota sangano iri rinoti semaonero aro musangano uyu watononoka zvakanyanya sezvo vashandi vaine tarisiro iri pamutemo yekuti mihoro yavo inenge yakamira sei mwedzi wandira uno usati wapera kuitira kuti vazive marongera avangaite. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoenderera mberi richiti musangano uyu wakakoshawo zvikuru kuitira kuunza kugadzikana mumabasa nekutara mihoro inoraramisa vashandi vehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa.
Tanyorera hurumende tichiti tisangane sekuwirirana kwatakaita nehurumende kubva mugore rapera kuti tichasangana tichitaura nezvemasalaries evashandi kamujanuary 2023. So tiri kutarisira kuti hurumende itidane tiinde tinogara patebhuro tichitaura kuti tionesane kuti our 2023 demands takasubmita kuparliament tikadzisubmita kugovernment as of December 2022.
Chii chikuru chaita kuti mushevedzere musangano uyu?
Zvikuru zvapa kuti tidaenzere musangano uyu ndezvekuti tiri kuona hurumende yedu kuti iri kungochinja magoalpost. Like izvezvi tine issue yemwana wevarayiridzi vakanzi vanofanira kubhadharwa maschool fees kubva gore rapera takupinda muna 2023. Varayiridzi vabhadharwa maschool fees as of December 2022. They are less than 10,000. So zvinhu zviri kutishungurudza kuti hurumende zvinhu zvainenge yakataura inoti kunzwa zvinzi kune free education kuti vangakwanisa kuita free education ivo vachitadza kubhadhara mari yevana vevarayiridzi. So ndo zvimwe zvezvimwe nenyaya yemasalaries kuti masalaries edu tikuda kungomati adzokere paanga ari muhoro watanga tichitambira muna October 2018 inova iyo 540.
Saka munotarisira kuti musangano uyu ungaitwa zvariini vachinosengwa?
Tiri kutarisira kuti zvinhu zvese zvikafamba negwara musangano uyu uchaitwa next week nemamiriro akaita zvinhu zvino hazvina kumira mushe. varavidzi vari kuvhura zvikoro vari kuchema mari dzemabhazi so tikutarisira kuti musangano uyu uitwe svondo rinouya
ko kana musangano uyu ukasabudirira kuitwa iro svondo riri kuuya ramuri kutarisira iri matanho apa hamunozotora
kana musangano uyu ukasaitika hurumende tainyorera ikasaresponda kwairi tinenge takunyorazve tichivazivisa kuti vashandi vachazenge vasakwanisa kuenda kumabasa whilist tichivapa notisi yekuti tinozounge takuenda kustrike but tikaona hurumende isina kusangana nesu next vhiki riri kuuya tichavanyorera tsamba tichivaudza kuti vashandi vaomerwa vachakwanisa kuenda kumabasa vanenge vakwanisa kuenda kumabasa vanezenge vachienda havo but vanenge vasina kukwanisa hapana hurumende painozokwanisa kunge ichivamanikidza kuti vaende kumabasa because tichazenge tavanyorera kuti vashandi vava yatingati muchirungu iyo incapacitated yekuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa saka hurumende ikasatidana pa kuti titsanangura patebo tinezenge takuvanyorera kuti vashandi vehurumende vese vari incapacitated
vanga vari murongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachinosengwa vari parunare muHarare nestudio 7 tabatawo muzvinafundo Paul Mavhima avanoti musangano weNJNC unotarisirwa kuitwa mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore rino sezvakawiriranwa pamusangano wekupedzisira wakaitwa pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende
vakandembiri musangano weNJNC pawakapedzisira kusangana vakabvumirana kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore ra2023 vachagara pasi zvakare kuti vaite hurukuro dzekuona kuti tiri papi panyaya dzemaconditions of service emacivil servants iyoyo inyaya inogara iripo ichiitika saka kunyorwa kwegwaro ramuri kutaura iri kunyorwa kwaraitwa asi chibvumirano changa chagara chiripo chekuti vanhu vachasangana first quarter ye2023 saka hapana chitsa
hurumende iri kumirawo papi panyaya yekuti inge ichigadzirisa mashandiro evashandi vayo
munofanira kuziva kuti hurumende yagara yakazvipira kuti pagare pachiongororwa pachiitwa mareviews maconditions of service emacivil servants naizvozvo NJNC inowanzosangana kamwe chete pakota rega rega regore saka izvo zvichaitika chisati chavepo ndechekuti izuva ripi what date ichaitika musangano iwoyo munoona kuti tiri pakutangisisa kwegore vamwe vacho vanofanira kupinda musangano iyoyo vanenge vasati vadzoka kumazororo saka izvo ndinoona zvichizogadziriswa zvichida pakupera kwemwedzi uno kana kuti tichipinda mumwedzi wechipiri wegore ra2023
vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika n nhasi chishano 6 ndira 2023 dzuva rasvitsa gore repiri rekurwiswa kwemuzinda weUS Capitol muWashington DC muAmerica apo chikwata chevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump chakanga chakatsamwa chakaedza kumisa kupasiswa kwezvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2020. Chikwata chenhengo dzedare reCongress dzinobva kumapato ose chaungana nhasi pamukova vechiwakwa cheCongress wakatarisa kumabvazuva senzira yekurangarira mapurisa akarasikirwa neupenyu hwavo kana vakakuwara kubudikidza nekurwiswa uku. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachacherechedza zuva iri vari kumuzinda weWhite House, uko vachagamuchidza menduru yePresidential Citizens Medal kune vanhu gumi nevaviri vanonzi nemumwe mushandi wepamuzinda weWhite House vakazvipira kudzivirira utongo hwerugutsa ruzhinji. Vamwe varimi vaimborima chibage vave kurima zvirimwa zvemumapindu vachitibage fodya nedonje hazvichabhadhari senguva yakare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti zvirimwa zvakaita sechibage fodya nedonje hazvichabhadhara zvakanaka sezvo zvikwanisiro zvakaita sembeu nefertilizer zvava kudhura uye mitengo yazvo inotarwa nehurumende dzimwe nguva ichinge iri pasi pane yavanotarisira. Vakawanda vanoti vave kurima zvimwe zvirimwa zvakaita semacabbage, muriwo, madomasi, tsangamidzi, garlic, turmeric, mabanana, maranjisi nezvimwe. Vachiti izvi zvinovapa mari yakawanda panzvimbo diki yavanenge varima zvichienzaniswa nepavanorima chibage kana donje. Mumwe ari kufara kuti ave kuwana mari kudarika kare apo airima chibage ndiva Enias Maroto avo vave kurima macabbage nemadomasi kwazvimba. VaMaroto vanoti vaipedzera simba ravo pasina sezvo mari yaitengwa nayo chibage neGrain Marketing Board kana kuti GMB yainge iri shoma zvekuti vaitadza kutenga zvikwanisiro zvekuti vadzokere mumunda mwaka waitevera.
Tapedza simba redu pasina chataiwana isusu. Tagara tichingopiwa mbeuka nefertilizer kuGMB.
VaMaroto avo vave kungorima chibage chehupu chete vanoti upenyu hwavo hwashanduka kubva pavakatanga kurima macabbage nemadomasi.
Asi mazuva ano patakatanga kurima macabbage nematomatoes zvinhu zvangu manje zvakufamba zvakanaka nekuti ndave kukwanisawo kubhadhara mari yavana yechikoro.
Izvi ndizvo zvakaitikawo kuna vaMike Ngwaru avo vairima fodya kumangura. VaNgwaro vanoti fodya yekupe zororo vachiti paunopedza kutengesa unenge wave kufanira kutanga kudyara nhondo yefodya yekuzotimbikira.
Chakapira fodya ndechekuti haikupe zororo unenge uri mumunda asi pasina chaunowana chine musoro apo unenge uchichembera.
Mumwe mudzimai akawana mari inosvika mazana manomwe pagariki raakarima mubindu kumhondorongezi kupera kwegore rapera. Amai Roja Stole vanoti zvakavapa tariro yekuti vanokwanisa kutenga mombe dzavo gore rino.
Ndandafunga kuti ndatenga chimhuru ndigorega kuramba ndongoitisa maricho ndatenga chimombe uchakati inini chango chingava chimwe ndoona vamwe wokubatanidza nayeka zvofamba ndopane chishuo.
Kurega kurima chibage kwevamwe varimi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nezuro kuhurungwe pamunda wavafidelisi muchenje apo pakashanya gurukota rezvekurima vaEnsias Masuka. Vachitsanangura uwandu hwechibage chadyarwa pari zvino mudunhu reMashonaland West, mukuru anoona nezvekurima mudunhu iri amai Siena Makaza vakati nzvimbo inosvika mahekita zana rezvuru nemakumi mana nezvisere chete kana kuti 148,000 kubva pamahekita mazana matatu ezvuru ane makumi matanhatu kana kuti 360 ari kutarisirwa zvichireva kuti zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% chete kubva muzana ndiyo yadyarwa chibage.
As of 31st December, we had planted only 40% of our target, 148,000 hectares, and mostly because of my challenges. But we are expecting to target no richer.
Amai Makaza vanofunga kuti kuwedzerwa kwakaitwa mari ichatengwa tani yechibage kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi maviri emari yekuAmerica kuchaita kuti varimi vadzokere mukurima chibage zvakare.
And also because of the lucrative prices akazo announced, most farmers vakuti vakudzokera kunorima kuchibage.
Pata Saka bunza kana hurumende ine urongwa hwevarimi vemumapindu gurukota rezvekurima vamasuka vakati hurumende itayamura vagari mamiriyoni matatu nemuriwo yekusima mumapindu uye hurumende itachera mabhoho zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chinonzi Presidential Rural Development Program.
Tiri kupa chotinoti vegetable combo kumunhu woga woga 3 million household. Zvino takatanga chirongwa chinonzi Presidential Rural Development Program chekuti tiri kuisa bhoho muraini roga roga mabhoho 35,000 mumaraini 35,000 tobva taisa garden yokuti vanhu vakwanisa kuita muriwo, muriwo wokurya, muriwo wokutengesa. Tiri kuita mafruit trees, tiri kupa mapotato vines. Saka horticulture iri panyaya chaizvo yokuti yerural development.
Nyanzvi dzekurima dzinoti hurumende inofanirwa kuita kuti zvikwanisiro zvekurima zvakaita sembeu nefetereza zviwanike nemutengo wakaderera uye kuregedza vamwe kuti vatenge chibage kuvarimi zvinoita kuti mutengo wechibage ukwire zvinofadza murimi. Pari zvino Grain Marketing Board ndiyo chete ine mvumo yekutenga chibage kubva kuvarimi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusango wesungura Romeo Gasa.
Magadi watereke. Kera mtu ni Romeo Gasa, simbi hombe, ndakabirekewa kwa Mchoko, mgura 1987. Ndoko ndakabirekewa, ndakurira zvikari ikoko. Ndoko mrewa, ndakabirekewa kwa Chinoi, kwa zvandama Harare.
Zvema gitari izi, makashitanga rini izi, mkoma Romeo.
Ndakabirekewa kwa imba, ndakangoti ndakabirekewa kwa imba. Babu wangu waiva mimbi, wani mtuwe kisatasa. Waimba ni shkwala cha Enterprise Jumisho. So waiva ni magitari kumba. So ndakazvira kuti gospel album tichikoro kuna 2000 ha ndi ndingi zvakanyanya ndi ndango ndipo ndakatangira kuzvapina mina
mumanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga umu
aiwa chandoni ndoti machodi music yangu iri kutambirwa zvakanyanya ndoti vachitanga ndango sapota not easy kunoita mashows kana vachitopinda zara kuona nawo kutobhadhara mari kuona kuti uri kuita izvi vanhu vachitambirwa mandoira
matambudziko amunorwisana nawo ndeapi?
Machallenges ndatinoda kawandi. Like for example inini ngombe level randava ikwanda ndiri ndakaunga ndati ndikwanga kushandisa ma instruments kuti ndidai ndidai but bend rakura unowechita challenge kuti vanenge vachida kurarama one bend iroro. The more you grow, that the more bend grows. Because we have security, if I did, the artist in the U, because I'm going to go to my instrument and now, after Kuriwa, with the more crowd and the number one, the one quality is in the dark front of Kuriwa. So, the one who loves the Maria House, the one who loves the Maria House, the one who loves the Maria House, the one who
loves the Maria House, the one who loves the
ino ndoni bata ndinobatika pa Instagram Romeo Gasa ne Facebook page yakanzi yo Romeo Gasa ende tsamalembe ndinonya kukumbira kuti vanhu vafollowe vazive zviri kuitika mbendi rangu vazive zviri kuitika na Romeo Gasa then pa Twitter Romeo Gasa then ne WhatsApp number dzinoti 0771100228
mashoko amunosiyira vatsigiri venyu
mashoko andodangosiyira vatsigiri vangu ndekuti aiwa rambai muchitisapota rambai muchititsigira musaite nungo wekuudzawo vamwe nezvaRomeo Gasa nezvemodheni sungura
chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi
ya ini kamboka ndoda kubuda nako mudariro kanonzi Kokeresia kandotora paalbhamu rangu letest rinonzi Foni ya baba imiripia.
Nzwisa kubva kuna Romeo Gasa yekambo Keresia. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu. Asimusa kanganwa nasi pa live talk uchiruku kurukura. Nezvigwaro re preliminary delimitation report. Anukuweni kaine mufaro. Ndini chunga kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndi kusia mina Praxidis Jeremiah.
So kuhizikati senda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 zibandlela 2023 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho ekhiswa. Ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo sebulawa City Council sokuthi kuzaba lokuthiswa ngokukhrimetha kwabantwana. Ngabe kuyavuma besiza kuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabe kwakhona.
Izakhamizi zakobulawayo sithi kazisoze zamukele isinqumo sekansile yakobulawayo ikhuthaza ukuthi izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe.
Kokukhona ukuthi i-report ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayedale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza ingcele yezigaba zokufotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report. Uthi ke kuleviki uhlelo Woza Friday silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu. Zonke lezi ndaba lizozizwa kulomsakazo. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report, njengalokho utsho isisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethulwa kwale preliminary delimitation report edale lephalamende namhla kuza ngemva kokuba abezek beye bayakwethulela umongameli welizwe mhla ka 29 Impalakazi wanyakenye, njengalokho kubethwa isisekelo sombuso ukuba bakwenze ekugqibeni komsebenzi wabo wokulungisa imingcele emitsha abawuqale ngenyanga kaNhlangula wanyakenye.
Now then, I, the Minister of Justice and Legal and Parliamentary Affairs, do hereby lay.
Ngakho ke mina njengomphathi ntambo wezemthetho sengiyibeka phambi kwe-National Assembly i-ZEC preliminary report ukuthi ikhangelwe.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo batshengisa izibonelo zokuthi kabayi kwamukela le iripoti nxa abakukhangeleleyo kungasafezekanga. Ummeli webhinga edale lephalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ulandisa ngokwenzakale edale lephalamende namhla.
Kokukhona ukuthi iripoti ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephalamende, njalo amalunga ayedale lephalamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani. Le delimitation ad hoc committee yakulayo yasiyanelisa ukuthi ihlangane okwakuqala namhlanje.
USibanda uqhubeke ethi bazokwanelisa kuphela ukutsho umbono wabo lapho sebethe bayikhangelisisa ngokugcweleyo njengebandla. Umnumzana Njabulo Ncube ocubungula ezombusazwe upha umbono wakhe ngakunanzeleleyo ngale report.
Ngikubone ngakobulawayo le Matabeleland South kwaThumeleland North kutshengisa ukuthi khona abantu bakobulawayo abaningi abazange behambe ukuya register ukuthi khona kukhetho lolu. Abantu bakithi batshengisela ukuthi bona abanandaba yokuthi babuswa njani. kodwa yibo abasolayo ukuthi into zonke zenziwa eHarare le maprovince emashonale.
Kunje idale lePhalamende selibeke iqula lekomiti yamalunga alichumi nantathu ekhokhelwa nguMnumzana Pupurai Togarepi onguchief whip weZANU PF ukukhangelisisa leyi report. Le komiti izokuya kwethula eyayo iripoti mhlaka 13 Zibandlela, njalo kuzokhulunywa ngayo mhlaka 17 lo 18 kunyanga yinye kaZibandlela. Phansi kwesisekelo selizwe, abezeki bamele babe beyihlolile lokuhluzisisa ngokugcweleyo liripoti bengakakhiphi ugwalo lwabo lwe-final delimitation report mhlaka 28 kuyonale inyanga. Nxa lokhu kungasabanga njalo, loba ukuthi abamabandla ezombusazwe bengasemukelanga lokho okuyabe kwethulwe ngabezeki, kuyabe sekusitsho ukuba kuzosetshenziswa imingcele ekugwalo olwasetshenziswa ngesikhathi sokhetho luka-2018 ukuqhuba ukhetho lwalonyaka. Imingcele esetshenziswa kukhetho ilungiswa ngemva kweminyaka elichumi kulandela ukuqhutshwa kohlelo lokubalwa kwabantu lwe-National Census. Lolu gwalo lwe-Preliminary Delimitation Report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesinezigaba loba ama-constituencies angamachumi amathathu, njalo izigaba ezinjenge se-Warren Park lese-Kambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare sesilezinye ezintsha ezigoqela ese-Hunyani, Churu, Budiriro North le-South, kube sekusiba lese-Epworth North le-South. Isigaba seMashingo lokhu silama-constituencies angamachumi amabili lasithupha, lanxa ese-Gutu South singasekho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansili yakoBulawayo ekhuthaza ukubana izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe, hatshi ukungcwatshwa emathuneni. Leli nyathelo umasipala uthi yimizamo yokulondoloza indawo yokungcwaba abantu esisilela kuleli dolobho. UBathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ngesiko labensundu akwamukeleki ukutshiswa komufi ngoba kule mikhuba eyenziwayo enjengombuyiso lapho umoya kamufi othathwa ethuneni ukuthi ulethwe ekhaya. Kungezizathu ezifana lalezi ukuba izakhamuzi zakoBulawayo zisala ukwamukela ukutshiswa kwabantwana abangaphansi kweminyaka elichumi lambili i-12 years. UMnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ngesintu kuyazila ukutshisa umuntu.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho etshiswa, ngakho-ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo seBulawayo City Council sokuthi kuzaba lokutshiswa mbukukhrimethwa kwabantwana. Ngabe kuyavuma, besizakhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabekwa khona, kumbe abantu bakhuthaza ukuthi bayebeka abantwana kwezinye izindawo ezingaphandle kwedorobho nxa kuyukuthi iBulawayo kayisela ndawo.
UMnumzana Qhubekani Gumede, umhlali wakoBulawayo, usekela ukulandelwa kwamasiko okungavumiyo ukuthi umufi atshiswe.
Isiko lakithi esintwini kalivumi ukuthi abantu betshiswe ngoba imikhuba eminingi esiyenzayo ekokuthethele kwesintwini kwakithi tshiswa kuba kufanele kube lengcwaba iliba eliyabe sisiya kulo sisenze lomkhuba sisiyacela sikucela njengabantu besintwini. So nxa abantu sebetshiswa kaungasavumi ngoba kuyafuze siye elibeni, lesizukulwane esilandelayo sibone lapho kulele khona okhulu babo nabokhokho babo nabazali. So abantu ababhubhileyo bayenzela indawo, bayadinga indawo yokubekwa, belaliswe kuhle, kube leliba eliyakhelwa ngemva kwesikhathi.
Unkosikazi Linette Xaba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili kayivumele umdeni owodwa ukuba ungcwabe abantu abaningi egodini elilodwa.
Ukushisa umuntu akulula langazi umphefumulo usingekho. Yebo, indaba leyo ukuthi khona amangcwaba asilela siyayibona, maybe okwakathesi okungenziwa ukuthi abantu befamily eyi-1 bangcwatshwe egodini elilodwa. And lokuthi engxenye maybe ama-school based yiwo asengakhonsida ukuthi atshiswe because siyabe singakabi le attachment lo mntwana nalowo mama nguye kuphela abe le attachment yomntwana nalo, maybe nguye-ke umntwana ongachiswa na yena lo ngokuya kwesikhathi mhlawumbe sesingakujayela ukuthi abantu bachiswe but okwakathesa kulula.
Ukhansila ka Ward 23 umnumzana Rodney Jele uthi indawo yokungcwaba abantu isisilela kungakho sebecabangisisa ukuchisa abantwana asebebhubhile.
Engakutsho nje khathesi ukuthi kube le debate ekhansilini ukuthi kuyakrimethwa abantwana trophies and below obvious for obvious reasons ukuthi iburial space sakobulawayo yise sesingathi sesishoda. Sithe kudibetheni kwethu sigcine sivumelana ukuthi hayi esingabakrimetha-ke ngabe 1 year and less because nxa umuntu engani sethe ubalobo trophies 10 years usengumuntu usekhulile. So sokusiya ngesiko lomuntu ukuthi yena umuntu hayi abantu bekhululeke ukuthi bafuna ukuchisa kumbe bafuna ukungcwaba kungabi yi-force matter nxa sesibale ebantwaneni abakhulileke.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba ukusilela kwamangcwaba yikho osokudale ukuba bafike usinqumo sokuba bacabange ukuchisa abantwana ikakhulu laba abazalwa sebebhubhile ngoba bathatha indawo eningi emangcwabeni kungelalanga elilodwa eliphela bengangcwabanga. Uchaze ukuba okwakhathesi abantu babekwa eUmvutsha kanye leLuveve Extension kodwa balakho ukuvula amangcwaba amadala bebeka omkabo babafi. Kumbe ababekwa kundawo esezavalwayo ezinjenge-Athlone leLuveve bayabe bathenga igodi phambilini. Wengeze ngokuthi indawo yokuchisa abafi eyekhansili okwakhathesi ayisebenzi kungakho kusetshenziswa laba abazimele bodwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Imuli ezingaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 ebezisebenza lokuhlala eplazini eLempapa Farm elisemwenezi zisele zingesela ndawo yokuhlala ngemva kokuhluthunelwa lelo plazi kwabanikazi balo ngabanakanelwa kubana ngabezanu-PF. Abanini baleli plazi ngabamhlophe abangumuntu lomkakhe umnumzana Shane Worth lonkosikazi wakhe uDenise abakade belima imfe yokulungisa ijukela. Imoli kaWorth iphunyiselwe phandle impahla ngemva kokunikezwa incwadi evele emthethwandaba ebiveza ukubana ebisithi baphume baphele kanye lezisebenzi zabo. Lincwadi ibisithi njalo leli plazi selabelwe omnumzana Webster Cuthbert Muzara lo Emmanuel Mandipa Chukuba ababikwa bengamalunga aziwayo kulendawo ebandla lezanu-PF. Uworth utshele iStudio 7 ukubana leli plazi baliphiwa ngomnyaka 1989 njengesipho sokuya kumhlalaphansi owepension umqhathi kunkampani eyetriangle sugar.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje wethi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende kwele Melika.
Inga Anderson, omunye wabathintambo ababona ngezemvelo kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ye-United Nations uthi ezemvelo zitshabalala okumangalisayo njalo lokhu kuzakwenza abantu behlupheke kakhulu. Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana Antonio Guterres, unobhala jikelele we-United Nations uthi okwenzakala kwezemvelo kufana yokuzibulala. Monica Medina okuhlangothi lukahulumende weMelika ulubona ngokwenzakala elwandle lezinye ezemvelo layo yakusekela lokhu esithi kuningi kakhulu okwezemvelo okutshabalala emhlabeni wonke jikelele. UMedina uthi izihlahla, izinanakazana, inyamazana lokunye okusemhlabeni kutshabalala okwethusayo okulakho ukuba kukhahlameze abantu. Ingcwethi ezicubungula ezemvelo lokunye okufanayo zithi ziningi izinanakazana, inyamazana, izihlahla lokunye ezijabalala kulezi nsuku. Zithi kwenziwe ukuthi abantu bagamula izihlahla sonke isikhathi, basebenzisa inkuni lamalahle embowayo, bathiya inhlanzi kakhulu, njalo baphosela okubulalayo ezifuleni lelwandle. Ukwenzela ukunqabela konke lokhu, abamele amazwe afika phose amakhulu amabili, 196, bebethe gwaqa eMontreal kweCanada okwensuku ezilitshumi lambili, emhlanganweni obizwa ngokuthi i-15th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Elemeni kalingene umhlangano lo lile njongo yokulondoloza ezemvelo emhlabeni wonke jikelele. Lethulele amanye amazwe amaqhinga okuvimba ukugugudeka komhlaba. Kuza ukuthi amazwe anqabele ukugugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30%, kanye lokuvimba ukutshabalala kwezemvelo ngenani elifanayo. UMedina uthi uhlelo lweMelika luqakatheke kakhulu ngoba lulakho ukunqabela ukugugudeka kwezemvelo okugoqela umhlabathi. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi 30 by 30 lukhangelwe ukuba luqale ezindlini, luye ebantwini, luye njalo endaweni okudabuka khona abantu abatshiyeneyo kwabatsha labanye. UMedina uthi elemelika lizama ngamandla wonke ukulondoloza ezemvelo njengoba uMongameli Joseph Biden wathi engena esikhundleni wahle wethula imithetho yokunqabela ukugudeka komhlaba. UMedina uthi uhlelo lweMelika olubizwa ngesilungu ngokuthi America the Beautiful Initiative lulalo ukulondoloza ezemvelo nokugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30%. Kulandela umhlangano owenzelwe kweCanada, amazwe wonke avumelane ukuba kumele anqabele ukugudeka kwezemvelo.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafakwanga onompembe baseZimbabwe kuluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo yalonyaka yang-2023 eqoqwa ngabenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association kumbe FIFA. Kubika uJoseph Njanje.
Inhlanganiso ye-Federation of International Football Association kumbe i-FIFA ngolwesithathu yethule uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwayo lonyaka. Njalo akula ngisho loyedwa unompembe waseZimbabwe okhona. Lokhu kungenxa yokuba ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba lilunga lenhlanganiso ye-FIFA nyakenye, njalo amaqembu alo kanye labantu balo abavunyelwa ukuphatheka kunhlelo ze-FIFA. Yintathelezindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi lokhu kuzaphazamisa kakhulu inqubela phambili yabonompembe elizweni.
Udaba olokuthi ama-refs eZimbabwe asavunyelwa kumbe asakhethwa kuthi bangase FIFA ludaba oluzisa usizi kakhulu ngenxa yokuthi ama-refs lancase wakhangele ngaye siyaphuma iphandle kwelizwe abefaka ilizwe leZimbabwe esingathi kumephu kumbe sibangeni saphezulu, njalo abekwanisa ukuthi labo befike sibangeni saphezulu. Lokhu kukutho ukuthi ama-refs ethu asakwanisa ukuthi ngesikhiwa befike full potential ukuthi labo bekhanya bechaya impembe esibangeni saphezulu kuthi bazaba limited ekusebenzeni kwabo.
Unompembe uReginald Bogali yena osengumqeqeshi njalo osebenza eselizweni laseBotswana uthi vele lona uhlonzi lwabonompembe abakhona elizweni alusafani lakudala, okokuthi sekungasetshenziswa leli thuba ukudinga abangcono.
Ukuze sibe laboref kuFIFA asiqaleni sime ukulwa khonaphana kuboref ngokuthi lo ngumfana kabani, lo ngumfana kabani. Umfana olekhono kumele aphathiswe, avuthiswe, aye phambili. Kungakhathalekile ukuthi ngumfanami kumbe ngumfana wakho. Khona kuyani ukuthi ngumfana kabani koko okusibulalayo.
umdlali wenguqu Lucky Ndlela uthi ukuze isimo somdlalo silunge elizweni kuqakathekile ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zihlale phansi zibone ngasolinye.
Mina bengifisa ukuthi kubakhokheli laphana belungise indaba zangkhona. Besikhalela ukuthi kube ngabantu abalolwazi ngezinto zebhora lezi.
Ilizwe leZimbabwe ilimiswe ukuba lilunga lenhlanganiso yeFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFulton Kamambo ngomnyaka ka-2021 ibethisa umlando wokwehluleka ukuqhuba umdlalo wenguqu ngemfanelo elizweni. UGift Banda nguye okhethwe izinkokheli zomdlalo elizweni ukuba ikhokhele inhlanganiso yeZifa, kodwa inhlanganiso yeFIFA yona ithi eleZimbabwe lizavunyelwa ukuba lilunga layo lingabisela esikhundleni uKamambo labanye ba ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday um 7 to forgive, waza waza Friday my sweet.
Kuli viki kuhlelo waza Friday silomculo womdumo, silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu, yena ke igama lakhe nguDecent Mathumbele Duze Ndlovu. UNdlovu waqalisa ukucula eselupane lapho adabuka khona, kodwa ke khathesi usebenzela ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Tumele Duze udabuka eGomoza eLupane lapha zalwa khona wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo. Ngena Ndlovu ulandise imbali yakho
from Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders ngikho bengifunde khona from form 1 to form 4. Ngaqeda khona ngo 1989 ngikho bengifume khona ukuze ngiqede uform 4. Ngangivele ngisenza kodwa lezi zinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngasenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Uthi ufuna ukuselela isinto sakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela ngapha.
Igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleli gama lika khokho kaba sisifiso sokuthi ngivele nje ngise nguThumbele Duze use ubambeke ngazo zonke izandla nguThumbele Duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje. Umculo lowo ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi i-spiritual Ndebele traditional music. Ngingoma zokholo lwakithi lwesintu, zingoma zokholo lwakithi lwesintu. Bob Marley ngomunye umuntu ongispire kakhulu kakhulu emiculweni. Kuze kubuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabumfazi omnyama umfazi omnyama lo Thokozani Langa, sebenza lo Travis Banda, lo Charles Banda, lo Standazile Ncube, lo Margaret Banda, yibo abasesekhona manje kuma backing vocals lo Ida Phiri.
isikhathi sesidlongo mangoya endlovu uthini wabanye abaculi basacathulana njengawo njalo ke utholakala nga
umculo asingawuqumeli asingenzi ishortcut abantu bathanda ukwenza umaqumela emculweni into le uyahlala isikhathi izinyanga ulwisa ukuthi into yakho izivuthwe ukwenza ukuthi mawa usiyayiphakela abantu ibe iyinto evuthiweyo ebonakalayo okwamanje ngitholakala ku WhatsApp okwamanje kuphela kuyona le number 0776417638 yinamba engitholakale kiyo okwamanje
bese uhlelo hoza Oza Friday sino mculo wengoma zesintu uDizeni Mathumela Duze Ndlovu lebe lampela so nemnandi ikamera mu Ezra Jesus Banda
Tembali ukholisile umculo kaDecent Mathumbele Duze Ndlovu lapho ke kade ixoxalo Ezra Jesus Banda lingakhohlwake ukubana ku livestock lamhlanje sikhangela udaba lokwethula edalelwe ePhalamende kogwalo eluhlekanisa imingcele yokuvota olwe preliminary delimitation report ngekehlukanisa isihloko kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umphathi ntambo wezemithetho umnumzana ziyambi ziyambi wethule kusemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edalela ePhalamende i-preliminary delimitation report izakhamizi zakobulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansile yekhuthaza ukubana isidumbu sobantwana abaphansi kweminyaka ayilishumi lambili 12 kumele zitshiswe kuthi ke kuliviki kuhlelo kwaza Friday besilomculo womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah sithi libe lempela sonto elichukela Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.